Ndikati ndafara nekuti tanga tagara tichitsvaga yatingati breakthrough mataura kwavangu achiita vachiramba kwenguva yakareba. Saka zvofadza kuti panenge paita kakupfava papozishoni yavo. Saka tiri kufara kuti at least ndokutanga kwezvinhu tichitarisira ceasefire. Nyika zhinji dziri kudedzera ceasefire. Saka tingati kutangawo kwekupfava kwezvinhu zvavari kuita izvo ma4 hour break.
Munoona dzimwe nyika dzichifanira kuita sei kana kuti masangano akadai savana United Nations vachifanira kuita sei kuti tizoona pachitaurirwana kuti pave nerunyararo?
Nyika dzinofanira kuramba dzakaisa pressure. Tinohwisisa kuti vatungamiri vekuIsrael vari panguva yakaoma kune macitizens avo, nekuti navo vari kupiwa mhosva yekuti sei zvakaitika vakatarira, vari kunzi vakatadza basa. Saka tinohwisisa kuti minduro yavo kune zvaitika yakaoma, ende iri kuomesera vanhu vepalestine nenyaya yekuda kukuratidza vagari veko kuti vane responsi yakasimba. Saka tiri kukurudzira kuti nyika dzeruzhinji dzirambe dzakaisa pressure kuti tisvike pane ceasefire, tisvike pakugara pasi, tigadzirise nyaya iyi zvekugumisira. Tisarambe tichingodzokorodza every now and again, todzokorodza kurwisana. Saka ndozvatosimudzira kuti Trump akaisa pressure kuUnited Nations.
Tinoonawo kuti mamwe masangano emuZimbabwe vakabatana nemuzinda wePalestine uri muZimbabwe vari kutiwo vachange vachiratidzira vachiendesa samba yenyunyuto kuUnited Nations. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Zvinobatsira, nokuti iyo Israel pachayo ine vanoitsigirawo vane simba fanika kuno kuAmerica nenyika dzekuEurope. Saka zvee zvabhalansa nawo kuti umwe noumwe ane ari vatsigira. Chikuru ndechekuti tikwanise kugara pasi, tikwanise kuhwisisana madivi maviri aya kuti vawane paite runyararo muhondo iyi.